Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 11 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende pamwe nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoramba kuti nyika iri kuparura mari yayo itsva svondo rino vachiti Zimbabwe haina urongwa hwakadaro munguva pfupi inotevera. Musangano weAfrican Union wechimakumi matatu nembiri wopetwa kuAddis Ababa kuEthiopia, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachishanyira makambani anogadzira machira muEthiopia ukowo vachikurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzizvimirire. Kukandirana makobvu nematete kwenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa kunotadzisa urongwa hwekutsanangurwa kwekucherwa kuri kuitwa goridhe nekoromo nekambani yehurumende yeZimbabwe Mining Development Corporation. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende pamwe nagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya varamba kuti nyika iri kuparura mari yayo itsva svondo rino vachiti Zimbabwe haina urongwa hwakadaro munguva pfupi inotevera. Zvichitevera mashoko aburitswa padande mutande reTwitter nevakambo vegurukota rezvemari vatendai biti ekuti svondo rino hurumende iri kuparura mari yenyika itsva, vamangudya nebazi rezvekuburitswa kwemashoko varamba mashoko aya bazi rezvekuburitswa kwemashoko richiti hurumende iri kushushikana zvikuru nemanyepo ari kutenderera achibva mumapoka evamwe vezvematongerwo enyika ekuti vane urongwa hwekuparura mari itsva svondo rinouya. Kuti tinzwe zvizhinji, mutungamiri nkomo weStudio 7 abata Dr. Mangudya.
Ndezvekunyepa manyepo chayo chaiwo which are made to cause panic and despondence within the economy or within the country. Hapana zvakadaro kana kwete.
Saka mashoko aya sekuona kwenyu ari kubva nekupi, nekuti hazvizi zvekutanga kunzwa mashoko akadai, akambobuda zvakare masvondo mairi matatu apfuura.
Handimbozivi kuti zvinomboita senyu kuti vanhu vangoona nyaya yedu zvemari mumanewspaper zvekunyepa, nekuti handiwo mashandiri anoita hurumende kana Reserve Bank of Zimbabwe. Hatishandi through masocial media stories ba. Endi chechipiri, hapana mararamiro ekuti isusu tingatai selocal currency pane nguva pane dzimwe nguva. Saka no, handimbozivi kuti what is the appetite or the source of such stories. But all what I know is that at the end of the day, people ndo vanosafa nokuti anonganyeperwa ubvaita madecisions ari wrong using wrong information ma fake news. Saka ndinongokumbira kuti vanhu veZimbabwe vanga vaite mature enough kuandasisa kuti takangosiyana vanhu mumafungo edu.
Gurukota rezvemari vamutuli ncuve vakambotaura ivo kuti pachapera gore rino nyika yeZimbabwe inofanirwa kunge yava nemari yayo. Urongwa hwamuchiri kutarisira here uku?
Handisindi zvakatawane gurukota remaiangobata ngangu mungade kubata iwo waminista wacho iniseeben gavena tongoziva zvipo zvanhasi tongodhere zvipo kuti isusu tinoshanda basa shoma zvakanaka. Izvo ndinongoda kuti mungodorifera back kuna minister for his clarification on the issue.
Uko nyaya ye mari yekunze kana kuti foreign currency yakamira sei pari zvino nekuti makambani akawanda ari kungochema kuti haazi kuwana foreign currency kubva kubhanga renyu?
Chikwadi ndechekuti izvo macompanies akawanda akuproduce zvakawanda because there is high demand for goods and services muZimbabwe. Angawe mafuta ekubikisa, angawe fuel, chingawe kana madrinks, mabeverages. Saka nekuti demand yacho yakakwira, there is also need for more foreign currency. Saka foreign currency inotobva kuzvikwa export. Saka makambani ari kuexporta ari kuexporta zvakakura shuwo. Saka situ zvikadzirisa nekuti what is required kuisa maexport incentives nekuita nshuwa kuti the economy remains competitive kuti vanhu aexporte when foreign currency yavo yobvashanda munyika.
Gavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura namutungamiri Nkomo Studio 7 vari parunhare muHarare. Zvichitevera kumbomisa kuramwa mabasa kwanga kuchiitwa nevarayiridzi kuti vambopa mukana kuhurukuro dziri kutungamirwa negurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima, masangano evarayiridzi vanga vachiramwa mabasa ava anonzi haachina kuwirirana kwakanga kuripo paakatanga danho iri kutanga kwesvondo rapera. Vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti masangano aya ave kupomerana mhosva yekutengesa hondo yevarayiridzi iyi, vamwe vachiti kuramwa mabasa kwavo kwakapindirwa nevasori. Asi vamwe vanonzi vari kuti vakamanikidzwa kutora danho rekumisa kuramwa mabasa iri nekuda kwekutyisidzirwa kwevarayiridzi muzvikoro zvakasiyana-siyana. Rimwe sangano revarayiridzi rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti hondo yekurwira kugara zvakanaka kwevarayiridzi yaiswa mudondo mushure mekunge mamwe masangano asvetuka kubva muchikepe chekurwira shanduko. Sangano iri rinoti riri kukurudzira varayiridzi kuti varambe vachiramwa mabasa kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe kana kuti voratidzira vachigara pabasa vasingashande. Musangano weAfrican Union wanga uchiitirwa muAddis Ababa kuEthiopia wapera nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishanyira makambani ari muguta iri. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzisi kufarawo nekushayanya kwakaitwa neAfrican Union kuti itarise matambudziko ari kuitika muZimbabwe. Dingindira regore rino ranga riri rekutarisisa vapoteri muAfrica vanoita basa rekuona magariro evanhu vari mubazi reSocial Work paUniversity of Zimbabwe, Dr. Charles Dziro, vaudza Studio 7 kuti nyaya yeupoteri yakakurukurwa zvakadzama, asi chavanongotyira ndechekuti zvirongwa zvizhinji zvinongoperera mukutaura. Dr. Dziro vanoti vanhu vanokurukura mune dzimwe nyika vanokurira mune dzimwe nyika sevapoteri vanogona kukonzera nyonganyonga pavanodzokera kunyika dzavakazvarirwa nekuti tsika nemagariro zvavanoziva zvinenge zvasiyana nezvekwavanga vari muupoteri. Tanonoka wande weStudio 7 abata Dr. Dziro kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Takazama kuti tive very exhaustive mukudiscussa kwedu, but zvimwe zvinhu zvazvakuitwa fast track kubudirira unokufanira nguva wakabuda because vanhu vaiexpressa masentiments avo zvakanaka.
Kana makatarisa dingindira regore rino rinoti African Union inoda kutarisisa nezvenyaya dzevapoteri, munoona sekuti African Union yakaronga zvakakwana here kugadzirisa nyaya iyi?
Dambudziko ranga ringoripo chete ndirokuti dzimwe nyika dzinofanike dzadziri involved munyaya dzacho dzadzisipo, dzakafanana naLibya, Liberia, vana dzadzisipo, zvokuti dzimwe nyika dzinokwanisa kunge dzisingazokwanisi kudzite follow my instructions akadiscussiwa ipapo. Asi dingindira anga achinyatsokubuda zvakanaka, but zvimwe zvacho zvasiri possible.
Zvii zvakarongwa uye zvakatenderanwa maererano nenyaya yevapoteri?
Zvakarongwa zvaziri zvokuda kunzwisisa kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu kuve neupoteri, uyezve tingakwanisa kuwana here manzira dzokuti upoteri husaramba huchienderera mberi. Saka imwe yenzira dzacho dzaziri dzokuti accept vanhu vane vaita vapoteri munyika kuti vanofanira kuwana zvese zvavanofanira kuwana, sokudzidziswa zvikoro, sokuendeswa kumabasa Saka unemployment rate yomu Afrika nukunesa kwa zinesa. Yabuti hapa za hazi zokuti. Vapoteri wangawana mabasa seva zizaru wa zomo zichisha iwa. Veni vanaita vapoteri vachiva wano kwanza kukonzera nyonga nyonga. Muno ziva mwana akakurira kana uru mzezuru kando kurira kumakaranga. Kuti uzo zoka uzeti ati zezuru zinga zo shupa. Saka wanava wanuya wari vapoteri kuna wadzoka kunyika kwao. Wanga wazidza imi culture. Kuzundeti kindi kwa culture zao. Wendo kondireta ma problems again.
Chasara kuitu wapachi.
Chasara kuitu kwa ndesho kuti kuchitu kwa ma amendments nyika. Zite ratify, zina kuti ratify ma Kampala convention.
Mwenetari siru yale, yekuti zvinhu zvichafambiswa zvakanaka.
Kuronga kwedu somu Afrika ndo kumwe kunongonesa zvako, but matendirano atakaita imomo zvaita zvakanika zvekuti da zvichafamba zvakanaka, but ndotarisira vanhu vese, but zvinozondorongwa vanhu vadzoka kumusha zvakasiyana.
Vanga vari vanoshanda mubazi resocial work paUniversity of Zimbabwe, Dr. Charles Dziro, vari parunare muHarare natanonoka wandi weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vachiedza kukwezva rutsigiro zvikuru kubva kune vamwe vatungamiri venyika kwavanga vari kumusangano weAfrican Union kuti vakurudzire nyika dzekumawirira dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti zvibviswe. Nengo yedare reparamende muAmerica amai Karen Bass vanove zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvekwidzana neAfrica, utano pasi rose uye wenyaya dzekodzero dzevanhu pasi rose. Vanoti vangada kuona zvirango izvi zvichibviswa, asi zviri kuitika muZimbabwe pari zvino hazvitsigire kuti zvirango zvibviswe.
I would like for the sanctions to be lifted too. However, I think what is going on now in Zimbabwe, it would be very hard.
Ndingadewo kuti zvirango zvibviswe, asi zviri kuitika muZimbabwe iye zvino zvingaome kwazvo kubvisa zvirango kana vanhu vari kuratidzira murunyararo vachisungwa nezvimwe zvakadaro.
Nengo yedare reparamende muAmerica amai Karen Bass vachive zvakare sachigaro wekomiti inoona nezvekwidzana neAfrica vachitaura pamusoro penyaya yezvirango muZimbabwe. Vakafano bata chigaro chegurukota rezvemigodhi vaJora Mugumbo pamwe nevakuru vakuru vekambani yeZimbabwe Mining Development Corporation nasi vatadza kutsanangura urongwa hwekucherwa kwegoridhe nekoromu nemakambani ekunze kwenyika mushure mekunge nhengo dzeZANU-PF mukomiti yezvemigodhi dzatanga kupopotedzana nenhengo yenotoni yakazvimirira vatemba muliswa pamusoro penyaya dzehuori. Godwin Mangulza anotipa nyaya inotevera.
Vamuliswa avanoisa chigaro wekomiti vakambosuduruka kutungamira komiti iyi mushure mokunge paramende yati yave kuongorora nyaya dzeori dzavanonzi vakaita ivo nedzimwe nhengo nhatu dzekomiti iyi. Nhasi vamuliswa vapinda mukomiti senhengo zvayo, uye dzimwe nhengo dzekomiti dzakaita sava Roy Bila dzati sezvo vamuliswa nevatatu ava vanoti vaLeonard Chikomba veZANU PF, vaAnele Ndevele navaPrince Vanda veMDC avo vari kuongororwa nenyaya dzeori vanofanira kumbomira kupinda mukomiti iyi. Vachikomba veZANU PF vabvuma kubuda musangano uyu vachitenda kuti vainge vafonerwana muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia kuti vazotora mari yechoko muhomwe.
Ine yakufunga kuti ina angotakazvimirira ndeda ndibomira nokuti nyaya yangu inozikamwa panapa kuti Shepherd akandidana kuti vatore mari yangu.
Asi vamuliswa varamba kubuda musangano uyu, izvo zvabva zvaita kuti vatange kupopotedzana nedzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Dexter Nduna veZANU PF. Vamuliswa vari kupomerwa mhosva yekutsvaga mari yechoko muhomwe inoita mazana mana ezviuru zvemadhora kubva kuna muzvina bhizimisi vaJR Goddard varamba kubuda mukomiti vakatangawo kuudza vanduna vaBila nevamwe vavo kuti vanoita uhori hunotyisa uye kuti vari kuba mari dzemakomiti. Paita kukandirana makobvu nematete pakati pavamuliswa navanduna, vanduna vakazoudza vamuliswa kuti vaizovagadzirisa panze peparamende vachitiwa vachatombozivi kuti vakauraya vanhu vangani, asi vamuliswa varamba kunyarara kunyange hazvo vanduna vazobuda panze.
outside parliament. Anyone that disputes it does not know me.
Zvese izvi zvaitika masava gumbo nechikwata chavo, uye mukati memaminisa akati kuti vagumbo nevatori venhau vazoburiswa mudare kuti nhengo dzekomiti dzisare dzichigadzirisana. Aka akasike kutanga nhengo dzekomiti dzichipopotidzana pamberi pevanyarikani. Gore rapfuura nhengo dzekomiti kubva kuzanu PF dzakapopotedzana navatemba Muliswa dzikarambidza muzvina bhizimisi vaNick Van Hoogstraten avo vane chikamu mukambani yeWange Colliery kupa umbowo pamusoro peuori huri kuitika mukambani iyi. Kune rimwewo divi akasike kutangawo zvakare kuti vanduna vachityidzire dzimwe nhengo dzeparamende. Gore rapera vanduna vakachityidzira nhengo dzeMDC vachiti vanogona kudzipfuura nepfuti mushure mokunge vasveredzwa zvichitevera kuziviswa kwavakanga vaitwa mudare vachiti ndivo mumiriri weChegutu West, kunyange hazvo paive nemakakatanwa pakusarudzwa kwavo ayo aive kumatare edzimhosva. Mune imwewo nyaya, Registrar General vaClemence Masango vazivisa kuti mahofisi avo achavhura mahofisi emapasipot kuchitungwiza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapasipot muHarare. Vatiwo kunyange hazvo vaine mahofisi emapasipot mumatunhu ese munyika, hofisi yavo kudunhu remashonaland east iri kumarondera haisvikike nyore nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri, izvo zvave kuita kuti vavhure imwe hofisi yemapasipot kwamurehwa.
Mashonaland East Province, the capital is in Marondera. But in terms of accessibility, people from Mutoko...
Vanhu vanobva kwaMutoko, Uzumba neMaramba vanoomerwa nekuenda kumarondera kunotora mapasipot. Ndosaka tave kuda kuvhura hofisi yedu kuti vakwanise kutora mapasipot avo kwamurewo.
Vatiwo mahofisi avo akatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze zvekuti vave kugadzira mapasipot mashoma pane yavanofanira kugadzira. Vamasango vatiwo vanhu vanofanira kutorera vana vavo zvitupa zvekuzvarwa sezvo izvi zvichiitwa pachena kudzamara munhu ave nemakore matanhatu. Vatiwo vanhu vanofanira kutora magwaro ekufa kana kuti madeath certificate vachiti havakwanisi kubvisa munhu pamagwaro avo kana pasina avazivisa kuti munhu uyu akafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vamwe vanhu vanorarama nezvirwere zveupenyu hwese vanoti havachanwi mishonga yavo mazuva ose sezvavanenge vaudzwa navana chiremba vavo, sezvo mishonga iyi yave kudhura uye yotengeswa nemari yemadhora ekuAmerica iyo vasingavani. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Amai Lucia Moyo vane zvirwere zvinoti BP, arthritis negout, uye vanosungirwa kutora mishonga iyi zuva nezuva. Asi amai Moyo vanoti vakamboita mavhiki maviri vasinganwi mishonga iyi sezvo kuzvitoro zvinotengesa mishonga zvichida madhora ekuAmerica. Amai Moyo vanotiwo vakazobatsirwawo neshamwari yavo sezvo mapiritsi avaimbotenga madhora maviri ave kuda madhora gumi ekuAmerica.
Takaenda kunotenga mapirisi mumafamasi umu, tikasvika tikanzi 10 US. 10 US kana vachireta vachiisa mumayuta kutaura kuti $33. Saka chifungai $33 kuti mari yakawanda sei. Kare kare mapirisi ayataatenga, like ini ndinomwa HCT akangari dollar something. Then amwacho endinomwera iyo chaye BP ndakanga na zita racho iyo yaya aita $8 something. Chifona imtsako from ku $8 kunobata 33. But unenge usina mari yacho iyo kutaura kuti unofanira kuita $33 kana riri bond kamuti 35. Ndakatozobatsirwa neshamwari ndashayisisa chaizvo. Akazouya aona ndatambura ndiri kutochema ndiri mumba ndashaya mari yemapirisi ndakazondipa akazondonditengera mapirisi izvozvo ndiri kutaura mumba mangu munomu tiritori na baba vasina mapirisi wakangomira mapirisi wakatadza kutenga
amai moyo avo vanova mushandi wehurumende vakaudza Studio 7 kuti hapana kuvanokwanisa kuwana mari yekunze iyi uye kunyange zvitoro izvi pazvinotambira mari yemaRTGS kana mabond mitengo yemishonga iyi inenge yakakwira zvakanyanya
ukaenda kufamasi mari yacho sesvisusu macivil servants totambira nemabond hatitambiri nemayusa unoenda kufamasi unosvika kuti ndiri kuda mushonga zvonzi tiri kuda yusa iwe yusa hauna saka zvinhu zvakaoma kwazvo kwatiri isusu tozogumawa kutsvaka hama dziri kunze kwenyika kwokuti dzikutengere zvinhu zvisina kufanira kuti zvikadai zvichiitika hurumende ndofunga inofanira kuti ipagadzirise ipapo nokuti vanhu vakawanda vari kutoshaya upenyu naizvozvo
vavictor dube avo vane zvirwere zveshuga neBP vanotiwo kunyange hazvo vaimboshandisa medical aid iye zvino haichatengi mishonga iyi vadhube vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya sezvo mari yavanotambira iri shoma zvikuru zvekuti havazowana mari yekunochinja vachiwana mari yekunze kuti vatenge mapiritsi mwedzi nemwedzi
mwedzi miviri yapfuura zvinge zviri nani nekuti kwatinotora mishonga kwemedical aid vanga vachitipa mishonga iyoyo ndeushugarapwa ukapiwa prescription woenda unotenga asi pera kwemwedzi miviri yapfuura iyi zvange zvakaoma nekuti kunotengeswa madrugs nemedical aid havasisinawo havasi kuwawana saka kwaari kuwanikwa ndiko uko kuri kunzi titenge nemaus dollars ndotora inini nekuti zvomaus dollars madrugs andiri kunwa inini anoita $25 kana uchichaja neus dollars kana waakutora nebhondi aakuma100 inini ndorandotambira zvinenge zvaakuti uchisarudza kuti vana vodya here kanti voregera iwe wonwa mapiritsi
mumwe chiremba vacrispin ngwenya vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vatore mishonga yavo nguva dzese sezvo kusatora mishonga yekuchiita kuti chirwere chikure
zvakakosha kutora mishonga yezvirwere izvi nguva dzose kusatora mishonga iyi zvakanaka kunoita kuti munhu ave nedambudziko kana kuti chirwere chacho chikure zvinova zvinokanganisa kushanda kwakanaka kwemuviri kunyanya-nyanya toti kana iri shuga kana chirwere cheBP chinogona kukanganisa uropi yatingati brain kukanganisa maziso kukanganisa itsvo kana nedzimwe nhengo dzemuviri
izvi zvatsigirwa nevaimbova gurukota vezveutano Dr. Henry Madzorera avo vati nyika iri kuzvisikira ngozi sezvo kana zvirwere izvi zvakomba nekuda kwokusamwa mishonga zvinotarisirwa zvinozoda mari yakawandisa zvakare kuzvirapa
ngozi iripo yatiri kusika pano muZimbabwe ndeyekuti vanhu vakatanga kujamba-jamba kuna mapirisi avo eshuga kana eBP zvichakonzera macomplications akawandisa macomplications aya anodhura kurapa tichatanga kuona kufa kwevanhu kwakawedzerwa sezvo takamboona muna 2007-2008 vanhu vane chirwere cheshuga vachifa zvikuru nemhaka yekushayiwa mishonga macomplications anoitika akafanana nemastroke kupofomara kidney failure kutadza kushanda kweitsvo nezvirwere zvemoyo zvese zvinotanga kuwanda kurapa kwazvo kune kwa kutodhura kudarika kuti tingorapa BP neshuga zviripo zvino
sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezveutano amai Ruth Labode vati vari kuzoongorora nyaya iyi uye vachashanyira kambani yehurumende yemushonga yeNatfarm nechipiri kuti vanyatsonzwisisa dambudziko remishonga Gurukota rezveutano vaobhadhaya moyo vakaudzawo dare reparamende vhiki rapera kuti hazvina kuipa kuti vana chiremba nevezvitoro zvemishonga vatengese nemari yekuamerica vachiti nyika iri kushandisawo mari iyi. Asi vamwe vanotiwo vanotarisira kuti madhokotera nevezvitoro zvemishonga vatengesewo nemari yemaRTGS iyo inowanikwa neveruzhinji. Vamoyo vakatiwo hurumende iri mushishi yekuronga kuti kambani yehurumende yenatfarm ipiwe zvikwanisiro zvinoita kuti iwane mishonga yese.
Toda kuti tiisimbise natfarm. Natfarm toda kuti igokwanisa kutenga mishonga. Mishonga yakawanda 80% inobva kuIndia. KuIndia ndokwainobva mishonga 80% ndokwatinoiwana. Saka iye zvino nenatfarm tiri kuita chirongwa chekuti tikwanise kuva nerepresentative kuIndia ikoko. Vagokwanisa kuti tigotenga mishonga nemitengo yakaderera.
Zvitoro zvemishonga zvizhinji zvava kutengesa nemari yemadhora ekuAmerica uye vamwe vana chiremba kunyange kuvanhu vanoshandisa mamedical aid vave kuti panosara chikwereti chinodawo kubhadharwa nemari yekunze. Vezvitoro zvemishonga vanotiwo vari kutenga mishonga iyi kunze nemari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatarisana nekukunda kana kunyura mumakwikwi eCAF Champions League apo chiri kusangana neAC Horoya yekuGuinea mangwana. Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Ko kundwa kwevakomana vePure Platinum Stars kunovasiya vabuda mumakwikwi aya, asi vateveri vechikwata ichi vari kuramba kuti upenyu hwavo mumakwikwi aya wasvika kwamvura yacheka makumbo. Parizvino kugona kunenge kudada ndiyo iri pasi pasi mugungano iri ine point imwe chete, mapoints mana pasi peOrlando Pirates yekusouth Africa neEsperance yekuTunisia uyezve mapoints matatu pasi peAC Horoya. Asi mumuteveri wechikwata ichi vaOliver Musongoro vari kutarisira kuti chikwata chavo chichakunda kuti chirambe chiri mumakundano aya.
Yakatirwadza zvayo payakatambira kunoka because yakadyiwa pahome. But takutarisawo win, tikuda win kuti vahwin kuti vasabude munhigirini muleague. Vanofanira kutohwina FC Platinum.
FC Platinum yakarohwa 1-0 neHoroya muBaba Field Stadium mukutanga kwemwedzi uno. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vafara ichimoto vanoti iye zvino mutambo uyu unoita mangange. Asi vaPetro Siluma vanoti hapana chinotadzisa FC Platinum kukunda kana AC Horoya yacho yakatora mapoints ese matatu mublawayo. Mangwana zvekare Orlando Pirates ere kusangana neEsperance muTunis. Pakatamba zvikwata izvi kuSouth Africa zvakaita mangange 0-0. Vakabva kuGuinea FC Platinum iri kushanya kuOrlando Pirates ichizogumisira neEsperance pamusha muBaba Fields Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano weAfrican Union uyo wapetwa nasi muAddis Ababa kuEthiopia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende pamwe nagavhana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoramba kuti nyika iri kuparura mari yayo itsva svondo rino, vachiti Zimbabwe haina urongwa hwakadaro munguva pfupi inotevera. Kukandirana makobvu nematete kwenhengo dzekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa kunotadzisa musangano wekunzwa nezviri kucherwa kwegoridhe nekoromu nemakambani ekunze. Tabva tasvika kumagume edu echirongwa anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Ntungamiri Nkomo.
Thank you.